Mukuru webazi remapurisa rinoona nezvekudyidzana nevanhu, Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vanoti musangano wanhasi wafamba zvakanaka chose uye wabuda nezvisungo zvichaita kuti ukama pakati pavo sezeta rapi nevatapi venhau hube hwakanaka. Vati chimwe chezvisungo zvemusangano wanhasi ndechekuti mapurisa nevatori venhau varemekedzane apo vanenge vachiita basa ravo.
Tataurira navo zvakare kuti isusu semapurisa tichaitawo kuti pakati pedu mapurisa ave anoziva kuti vatori venhau vane basa ravo ravanofanirwa kuita kuti vanzwisise. Asi ivo vatori venhau vachizivawo futi kuti mapurisa ane basa ravo ravanofanirwa kunge vachiita.
Amai Charamba vatiwo zvimwe zvabuda ndezvekuti vatori venhau havafaniri kunyora manyepo kana mashoko anokonzeresa mhirizhonga munyika.
Tabvumiranawo zvakare kuti nyaya dzekutukirirana kungave kumapurisa kungave iko kuvatori venhau inyaya dzisingavake nyika. Saka tabvumiranawo zvakare kuti tinofanira kunge nyaya dzakadaro dzichiongororwa nemabodies akafanana ne VMCZ, VMISA nevezuji. Uye zvekuno kumapurisa kweduo tine gwara redu ratinoita kana munhu achinge akanganisirwa vanobvumidzwa futi kunge vachikwidza zvichemo zvavo.
Munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFosa Dongozi vaudza Studio 7 kuti vafara chose nemusangano wanhasi apo mapurisa nevatori venhau vataura pachena zvichemo zvavo. VaDongozi vati kunyange vatori venhau varivo vanogara kuchema-chema nemabatirwa avanoitwa nemapurisa, musangano wanhasi waburitsawo pachena kuti mapurisa haafariwo nemamwe maitiro evatori venhau nemakambani avo.
Chimwewo chatanzwawo kumapurisa chavangu vachigunun'una nacho ndechekuti pane kutadzirwa kwavanoitirwa nevamwe vedu vatori venhau. Saka tadzeya nyaya dzakasiyana-siyana kuti kana vachinge vachinyunyuta nedzimwe nyaya dzedzadziripo vanogona kukwidza nyaya dzavo kumasangano akasiyana-siyana sana Zimbabwe Union of Journalists nana VMCZ kuitira kutiwo kana kune vamwe vedu vari kukanganisa pabasa pave nenzira dzokuti tinoona kuti ndinogadzirisana sei.
VaDongozi vati masangano anomirira vatapi venhau akazvipira kugadzirisa matambudziko anotarisana nemapurisa kuitira kuti basa ravo nenyika zvifambire mberi. Amai Charamba vazivisa musangano wanhasi kuti vakatomboisa zvichemo zvavo kune vamwe vapepeti vemapepanhau pamwe nemasangano anomirira vatapi venhau akaita seVoluntary Media Council of Zimbabwe, asi havana kuwana mhinduro. Mutevedzeri wasachigaro veVMCZ zvakare vari nhengo yevakuru vakuru vesangano reMedia Institute of South in Africa Zimbabwe vaChris Chinaka vavimbisa Mai Charamba nevamwe vavo kuti vachaongorora nyaya iyi pamwe nekuigadzirisa.
Tinoona uri mukanazve wekuti tidzitarise nyaya idzi, tichitenda zvekuti vanoda kushandisa maorganizations edu sana VMCZ nana Zuchi nana MISA nema Freelancers Association vachitaura nenyaya dzavo.
Musangano wanhasi unotevera mumusangano wakaitwa nemapurisa nemasangano aya gore rapfuura nechinangwa chekugadzirisa ukama pakati pemapurisa nevatori venhau. Amai Charamba vati mapurisa anoda vatori venhau uye vatori venhau vanodawo mapurisa kuti nyika ifambire mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguchi.